Vashtara mnandere National Sports Stadium nasi kucherechedza kusvitsa kwaita nyika makore makumi matatu nematatu nyika yawana kuzvitonga kuzere. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vatsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo dzakatarisirwa kuitwa gore rino muzuva risati ratarwa. VaMugabe vakurudzira mapurisa kuti asunge vose vanokonzera pamwe nekuita zvemhirizhonga munyika pamberi pesarudzo idzi. Vachiti zvinonyadzisa kuti nyika izivikanwe nenyaya yemhirizhonga pose panoitwa sarudzo.
Mapurisa vanoti pamaripoti musi woga woga wemandi vachihuri vanenge vachiuya vachiti kune kurwisana kunoitika mumastreet. Hatidi kukuona kukuona wakapfeka uniform yepati yako. Ko kana munhu asiri wepati yenyu munenge muchitarige kupfeka uniform yepati yake. Imi muri kumurambidza munorambidzwa naaniwo kupfeka yenyu uniform. Hatidi izvozvo. Naizvozvo tati kumapurisa vanenge vachidaro bamba lo faga rapa jeri.
Panyaya yezvirango zvakatemerwa ivo vaMugabe nevamwe vavo vari muZANU-PF nenyika dzekumavirira, mutungamiriri wenyika ati zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa nechimbi chimbi. Vati nhauriranho dziripo pakati peZimbabwe neEuropean Union pamwe neBritain dzinofanira kuunza kubviswa kwezvirango izvi kana nhauriranho idzi dzichinzi dzine chadzaburitsa.
Zimbabwe welcomes the re-engagement efforts that were recently initiated by Britain and the European Union, and now recently also by the United States, and we hope that these efforts will lead to the unconditional lifting of illegal sanctions on Zimbabwe.
Zimbabwe yakawana kuzvitonga kuzere musi wa18 kubvumbi muna 1980 mushure mekurwisana nehurumende yevechichena kwemakore anodarika gumi. Mutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai vanga varipowo pamhemberero idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.